Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wechina kubvumbi 14, 2022. Makaterera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC njiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muri yeZimbabwe yobatana muJohannesburg mukuonekana nemutumbi wava Elvis Nyati vakapondwa nekupiswa muSouth Africa svondo rapera. Dare ra Major Street muHarare nhasi rapamutongo wekuti muzvare Mary Mubayiwa vaimbova mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vabhadhare mari inosvika zviuru makumi matanhatu zvemadhora emunyika pamhosva yekutyora mutemo wewanano. Vatendi vechiKristu vofara kusangana kekutanga mumakore maviri munguva yakakosha muchitendero ichi yeEaster. Ii ndiyo mimwe msoro inao zedu za nasi zichiwa kwa muri tiba kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Muri ya Zimbabwe yabata na muJohannesburg muSouth Africa mukuonekana nemutumbi wava Elvis Nyati vakapondwa nekupiswa muSouth Africa svondo rapera. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanga varipo pakuchema nekuonekana navanyati nhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti ichabatsira mukuradzikwa kwavanyati kuBulawayo uye mutumbi wavo uri kutarisirwa kuenda kuZimbabwe nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office muSouth Africa vamunjodzi Mutandiri avo vati vari kuedza kuita hurukuro nehurumende yeZimbabwe neSouth Africa nezvekusagadzikana kwaita zvinhu muSouth Africa kune zvizvarwa zvedzimwe nyika zvemuAfrica.
Kuno kuchakamira semuitikiro wazvanga zvakangoita mazuva maviri matatu apfuura kubva pashaika mukoma yeofisi munzvimbo yeDeep Sloot muSoweto. Vanhu vakawanda zvizvarwa zvekuZimbabwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika vari kutaridzawo kuti havasikunzwa sekuti vakachengetedzeka. Tiri kuramba tichiwana nhare mbozha dziri kupinda vanhu vachitsvaga rubatsiro kuti vangabude sei munzvimbo dzavari kwechinguva chipfupi kana kuti zvamuchose vamboenda kunzvimbo dzavanofila kuti vari safe. Saka dzichiriko nzvimbo dziri kutaridza kuti matensions achakati kwirei. Zvizvarwa zvemuno nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika havasi kunyatsodyidzana zvakanaka. But chatanga kuitika chandingati chinotipa tariro yekuti zvinogona kugadziriswa kusumuka kweutungamiriri.
Mungapa muenzaniso.
Takutanga kuona masangano akati wandei munyika kuburikidza nevemuANC takaona veSACP zvichisvika kuna president vachitaura kuti aiwa iyi haisi iyo nzira yekugadzirisa matambudziko. This is criminality nekuti nyaya dzemhosva dziparwe nemunhu nekuti foreigner kana kuti anobva kune imwe nzvimbo but dzinoparwa nemunhu nekungotiwo anopara mhosva.
Sei izvozvo zvakakosha vamutandiri?
Izvo zvakakosha nekuti zvinotibetsera kuti tisiye pachena nhunzva tunzva dziri kutora mutemo dzichiisa mumaoko madzo uye kuti tive netariro yekuti izvi zvinogona kugadzirisika. Utungamiriri huchitaridza utungamiriri vachidzidzisa macommunities kuti aiwa tine nzira yekugadzira maproblems anenge achinetsa nayo. And iyoyo nzira ndeyekuregera vanochengetedza mutemo kana kuti vanoonekwa nezvekuchengetedzwa kwemutemo vachiita basa iroro.
Sesangano reselo zvii zvimwe zvamuri kuitawo kuedza kupodza mavanga uye kumisa unyaya yemhirizhongai?
Zvimwe zvezvinhu zvatagara tichiita semusangano weselo ndizvozvo zvekugara tichiunganidza vanhu kuti vanhu vagare vachitaurirana even paunoita muonero wakasiyana. Saka tagara tichiunza vanoona nezvematongerwo enyika yemuno South Africa vehurumende yeZimbabwe kusanganisira vana ambasada amadziripi nana consular general vekuZimbabwe. Tagara ndizvo nyaya dzatinombodzera. Parizvino chatiri kuzama kuita ndechekuti titarise kuti kune tension ndekupi, but also titaure neutungamiriri weSouth Africa kuti vakawanda vabude vachikondema chiitiko chakaita sechakaitika svondo rapera, kuti hapafaniri kuwana vanozama kutsanangura kuti aiwa zvazodai nekuti zvanga zvazodai, chiitiko chakaitika svondo rapera hachifaniri kumbowana any excuse from any reasonable person. Saka ndozvatiri kuzama kuti tigadzirise titaure nehurumende kuti aiwa ngapatsvagwe nzira dzekuti uyu hausiwo mugadziridzo, mugadzirirwo unoitwa maonero akasiyana pavanhu. Vanhu havafaniri kusvika pavanotora mutemo wachiisa mumaoko mavo. Saka tine misangano yakawanda yatiri kuita, imwe yatiri kuronga.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office muSouth Africa vamunjodzi Mutandiri vari parunare muJohannesburg. Muzvare Mary Mbaiwa vabhadhariswa mari inosvika zviuru makumi matanhatu zvemadhora emunyika kana kuti 60,000 mushure mekubatwa nemhosva yekutyora mutemo wewanano kana kuti Marriages Act. Apo vanonzi vakanyepa kuti vaive murume wavo vasati vatanga kunetsana vaConstantino Chiwenga, vanova mutedzeri wemutungamiri wenyika, vainge vatenda kuchata navo asi vaChiwenga vachinzi vairwara vari kuIndia. Mutongi wedarira Major Street Valazani Ncube vasendekawo kuenda kwamuzvare Mubaiwa kujeri kwegore vachiti vasapare imwe mhosva yakadai. Vancube vativo muzvare Mubaiwa vanokodzera kupiwa mumwe mukana, uye kuvaendesa kujeri kunogona kukanganisa zvakanyanya utano hwavo sezvo vasiri kunzwa zvakanaka. Vativo kuda kuvapa mutongo wekuti vanoshanda pachena kana kuti community service munharaunda kunonetsa vanenge vachifanira kuona kuti basa iri raitwa nekuda kweurwere hwavo. Gweta ramuzvare Mubaiwa amai Beatrice Mutetwa vati vanga vasingakwanisi kutaura pavanga vari. Dare ra Major Street Masvingo nhasi rarasa nyaya yanga ichipomerwa kanzura weward 4 webato Residents Coalition for Change pamwe nenhengo mbiri dzebato iri yekuita musangano wekutsvaga rutsigiro vasina kupiwa mvumo nemapurisa pasarudzo dzemaby elections dzichangobva mukuitwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Mafarai Gutima vachirasa nyaya iyi vati dare rashaiwa umboo hwekusungirira vatabe vavingisai nerupandai pamwe naamai Margaret Chakabuda avo vakasungwa munandira vachipomerwa mhosva yekuita musangano wezvematongero enyika zvisiri pamutemo. Gweta revatatu ava vaPhilip Shumba vekwamutendi muDCN Shumba Legal Practitioners vaudza Studio 7 kuti dare raona nyaya iyi isina maturo ose.
Vakapuwa navamusvitsisi vanga kune kupokana kukuru, uye hakuna kubudisa pachena kuti mhosva iyi yanga yakapakwa here. VaGutima vanova ndivo vatonga nyaya vaona zvakakodzera kuti vatatu ava vanzi havana mhosva uye havana chokudavira. Saka vese vabva vasunungurwa.
Vatabe vati vatambira mutongo wedare nemufaro vachiti zvabudisa pachena kuti mapurisa akavasunga ainge achiita zvisiri pamutemo.
Ini ndinofara zvikuru nokuti mutongo wedare wataura kuti aiwa ava havana mhosva yakapara, nokuti musangano wavaita kuvare it was more like a social club yekuti vanhu vaida kusangana vaitawo nyaya dzenyaradzo kuti macontributions akaita kukamira sei. Saka vanotipa mutongo mavo vati aiwa iwo mapurisa haana kuita mainvestigations akakwana.
Vatabe nevamwe vavo vakasungwa musi wa17 Ndira apo vaita musangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemakanzura muward 4 umo mavakazokunda pasarudzo dzakaitwa musi wa26 Kurume. Vachishandisa mutemo wemaintenance of peace and order mapurisa munguva yesarudzo akasungawo nhengo dzeccc dzinosanganisira vaeliot Mabeza kuBaitbridge, vapo mudhini va Edson Mizira na va Regis Mishukuchegutu kukadoma kwakasungwa vanhamo Makaza na va Dennis Murombedzi nenyaya yekufamba vachitsvaga rutsigiro vachinzi vaita ruzha rusingabvumi pasi pemutemo weCriminal Law and Codification and Reform Act. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Jenny Godson Timba.
Tsvakurudzo ichangobva mukuitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI pamusoro pesarudzo dzemabaya elections inoratidza kuti paikunda ZANU-PF yaikunda zvine mutsindo zvichienzaniswa nekwaikundwa nebato rinopikisa Citizens Coalition for Change. Tsvakurudzo iyi yakaratidzawo kuti Triple C yakaita zvakanaka musarudzo kudarika MDC Alliance. Godfrey Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vavekezela gumbo avo vakatungamira tsvakurudzo iyi vanoti vakaonawo kuti bato reTriple C rakakunda munzvimbo zhinji dzakakundwa neMDC Alliance muna 2018 asi yakakunda nemukana mudiki diki.
Ndeizvozvo reva kuti opposition performance iriramba chidoni vanofanira kuita kufamba extra mile kuti varectify izvozvo. But CCC inoratidza kuti inoperforma kudarika MDC Alliance.
Asi vati zvakabuda mutsvakurudzo iyi zvinoratidza kuti kunyange hazvo Triple C yakakunda musarudzo dzemabai election, uwandu hwevanhu vakavhotera nhengo dzeTriple C idzo dzakakwikwidza sarudzo dza2018 pasi pebato reMDC Alliance hwakadzikira. ZDI inoti uwandu hwevanhu vakavhotera ZANU-PF mabai election munzvimbo dzayakakunda muna 2018 wakawedzera nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. ZDI inoti uwandu hwevanhu vakavhotera Triple C musarudzo dzemabai election wakadzikira nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushishidzirwa.
Zvatikuona apa mobilization yevanhu haisi that strong compared to zvaitika during maearly 2000s. Hoja mobilization chaiyo chaiyo ikuramba ichidzikira kumaopposition. Mayouth akawanda haasi kuenda kuvhota, vanhu vakawanda havasi kuenda kuvhota.
Vagumbo vatiwo panofanira kunge paine kudzidzana kwakanaka pakati pemauto enyika nevanopikisa sezvo vanodzivirira nyika ava vachionekwa sevanotora divi.
The military has created fear muhana dzevanhu, vanhu vanotya. Saka vanhu vanofunga kuti tiite transition muZimbabwe tofanira kunge tine support yemilitary.
Mukuru wemedia center vaNS Mzengi vati vanobvumirana nezvabuda mutsvakurudzo yeZDI vachiti mapata anopikisa akaita seTriple C anofanira kushanda zvakanyanya kuti akunde musarudzo dzinotevera.
Vanhu vanoshandira vari kumapato anopikisa vanofanira kupinda muvanhu vokokorodza vanhu kuti vave vanovatsigira, kwete kungoita zviya zvokuti vari pasocial media atazoenda kumhondoro tikadai tikadai.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishandanisana noreelection resource center vaSolomon Bobos Bonum vaudza Studio 7 kutsvagurudzo yeZDI yabudisa zvavagara vachitaura kuti vanhu kumaruwa vanobuda kunovhota vakawanda nekuda kwekuti vanomanikidzwa kuvhota pamwe nekupiwa zvinhu zvakaita sehupfu, fortreza, mbeu nezvimwe izvo zvisingawanzoitwa mumadhorobha.
Zvinoona kuti zvimwe zvinhu zviri kunonge zvichipiwa vanhu vakuru zvavanofarira, vechidiki vanogona kunge vasingazvifariri. Saka tinoona kuti vechidiki vanogona kunge vachitarisa kuti raramo yangu ndoiita sei, ndo zvavanenge vachimhanyisana nazvo. Vari kumagaba, vari kumbedza nhamo, vari mutsaoni, vari kumaketswei, ndozvo zvavari kumhanyisana nazvo. Nguva iri kurejista vanhu ivo vanenge vasipo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuTriple C sezvo vakuru vakuru vebato iri vange vachiri kuzeya zvabuda mutsvakurudzo yeZDI. Mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti
hazvina zvazvinovabatsira nevavanotsigira varo hanya neZimbabwe Democracy Institute yavo kuti vavanyepere kana kuti vazvifadze nenhema vachiti musangano weZANU-PF wakahwina nokuda kwokuchisidzirwa kwevanhu. Hapana kana munhu wakambochisidzirwa, zvekare havana umbowo wezvinhu zvavari kutaura.
Mumabai election Triple C yakakunda maconstituents 19 uye ZANU-PF ikakunda maconstituents mapfumbamwe. Muna 2018 ZANU-PF yainge yakunda maconstituents manomwe, MDC Alliance ikakunda maconstituents makumi maviri nemaviri ange achikwikwidzwa aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Hurumende South Africa inoti vanhu vanodarika mazana matatu vakafa nekuda kwemafasha mwemvura kuKwaZulu Natal kuDurban. Hapasati pave kuzivikanwa kuti pane zvarwa zveZimbabwe zvakafa here mumafasha muaya. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira marori vaBright Chigwida vanoti vanofara kuti vapenyu asi vakarasikirwa nebasa rekutyaira marori sezvo zambuko ravanoshandisa rakaeredzwa nemvura. Ngati nzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Sisteri mvurampengo iyi yakafita basa redu zvikuru nokuti even mugwagwa inoenda kumapotsu kwatinotora basa racho akadhemejeka poti yakatombovira kushanda. Tikangonzi fedha noti saka wazhinji watyairo wazhinji chaichaiwo titori kumba takangomirira kuzwawo kuti kana migwagwa ichinge yagadzirwa tozoona kufamba but inoenda hayo jobek N3 inenge iri kufambika zvaya zvakanaka but amwe marodzi akaita sana na N2 amwe marodzi aya ane mabridge akadhemejeka saka I think wana kutombotora maalternative but maalternative acho mazhinji futi mabridge acho akaitwa vachitaway
saka imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri mumwe muDurban pane vamambonzwa here kuti vakashaya
pane vamwe kuZimbabwe vakashaya kuarea inonzi Pine Town uko kuna vamwe vakatsimbirirwa mumba ende vamwe vanhu vachiri kutotsvagwa nanhasi unoyo saka nhamba chaichai hasati akunazozoti tinoda kupei nhamba yekutowangane mumaZimbabwe bhikozi vamwe vachiri kutotsvagwa vamwe vachiri kutofukunurwa vamwe vachikuita sei bhikozi dzimwe dzimishaya dzakapazika dzimwe dzavamwe vaeredzwa saka right now hasana nazozoti vekumusha wedu vanatsofa wangane
pane magungano amuri here pamune muchitaurirana kuti zvinhu zvakamira sei uyezve kuti vanhu vobatsirikwa sei
ya varipo magurupu amwe atotanga kutofomwa izvozvi zvekubatsira vakarasikirwa vamwe havana kurasikira neupenyu umwe akarasikirwa nedzimba pekugara havana kana chekubata then vamwe vakashayikirwawo havana hama dzimwe dzakasara vari kubatsiranawo kubvisa kwavanokwanisawo kuti mitumbi iyo inge ichaonekwa ichatorwa kana kuendeswa kumuZimbabwe.
Chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira marori vaBright Chigwida vachitaura vari parunare kuDurban naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vatendi vakawanda munyika vari kufara zvikuru kuti gore rino vachakwanisa kupemberera zororo reEaster vakaungana kumakereke avo kutanga mangwana izvo vakapedzisira kuita makore maviri apfuura nekuda kwedenda reCOVID-19. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Pastor Ngoni Gweke vesangano reChrist Embers vati vatendi vekereke yavo mudunhu rose reMasvingo vanenge vakaungana paMasvingo Sports Club kutanga mangwana kuti varangarire kumazuva akatambudzwa mwanakomana waMwari.
Saka tinofara nezvakaitirwa nenyika yedu yeZimbabwe kuti gavhumendi yakatibvumidza kuti tive nekuungana izvozvi sesu tiri kusangana paSports Club machurches ose eChrist Embers tichipemberera nokuroverwa kumwanakomana waMwari Kristu Jesu tichirangarira kuchiitiko ichi nezvaatakaitirwa naMwari kuti tive tinosangana tine tichoparidza shoko ramwari tichiudzana pamusoro peukuru hwaMwari nerudo rwatakaitirwa naMwari. Saka zvinhu zvandinofara zvekuti Masvingo Province yose tine tiri pamwe chete takaungana kutanga mangwana from 2 o'clock.
Vamwe vanoti denda reCOVID-19 rakavasurisa kwemakore maviri apfuura avakatadza kupembera zororo iri nevamwe sezvo mutemo welockdown waisa vabvumidza kuungana. Mumwe mutendi wekuclipsha muMasvingo vano Rest Muchongwe vati gore rino vanotenda Mwari kuti denda reCOVID rakadzikira nekudaro vanokwanisa kuungana nevamwe vachinamata pazororo iri.
Isusu sevatendi tiri kufara zvikuru nekuditswa kwakaitwa marestrictions. Azhinji vanodzoserwa kuusho hwaMwari panguva yeEaster nekuti ndiyo nguva yechirangariro panenge pachirangarirwa kutengerwa kwatakaitwa ruponeso naKristu. Saka taitonetseka zvikuru tichiona kuti vazhinji vaakupira muzvivi zvavo nemhaka yekuti tatisina nguva yekuungana saizvo.
Makereke mazhinji munyika anoungana achinamata nekurangarira kutambudzwa kwakaitwa mwana waMwari vari pamwe chete. Masvingo vatendi vekereke yeZion Christian Church kana kuti ZCC venyika yose vanoungana paMbungo Estates apo vanonamata naBhishopu wavo vaNhemiya Mutendi. PaMbungo panoungana vanhu vanodarika zviuru 50 zvevatendi veZCC vamwe vachitobva munyika dzinopoteredza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa neBotswana. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr Kenneth Mutata vativo vari kufara nekukwanisa kuungana kwevatendi panguva yeEaster.
Vanhu vazhinji vanga vachinetseka nenyaya dze COVID makore maviri apfuura saka vazhinji vanga vasina kuonana vamwe vari kuonana kekutanga pakuungana kwakadai tinoziva kuti denda recovid richiriko asi ivavo vanhu pavachaungana zvakakosha pavanenge vachirangarira nguva yakakosha kudai kuti tirangarire kuti kufa nekumuka kwaJesu Kristu kunotirangaridza kuti madambudziko atakatarisana nawo haasiwo ekupedzisira tinotarisa zuva rekumuka kuti tigova netariro kuti tisarasa moyo kana takatarisana nezvinotishungurudza
vachitaura nestudio 7 vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vatiwo vachasanda nemamwe masangano nemapazi ehurumende kuona kuti vanhu vafamba zvakanaka munguva yezororo reEaster
sangano redio repassenger association of zimbabwe richasenge richishanda zvakaomarara apo rinenge riri munzvimbo dzakasiyana siyana richiongorora zvese zviri kuitika pangava pamugwagwa pangova pazviteshi kuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa uye zvakare chichazenge chichishandawo nemapurisawo pane zvatinenge tichiona chichivazivisawo zvinoda kugadziriswa
gore rapera kunyange vanhu vainzi vagare mudzimba nekuda kwechirwere checovid-19 sangano retraffic safety council of zimbabwe rinoti vanhu makumi matatu nevanomwe vakafa munjodzi dzemugwagwa mazana mana nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 459 dzakaitika ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godson Timba
zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti ngarava yayo yehondo yemhando yepamusorosoro inotenderera mugungwa reBlack Sea yaita tsaona mushure mekunge chimwe chinhu chaputika asi haina kutaura kuti zvakonzerwa nei asi gavhuna wedunhu reOdessa muUkraine anoti nyika iyi ndiyo yarova ngarava iyi nezvombo zviviri Russia yati mauto ayo amanikidzwa kubuda mungarava iyi zvechimbi-chimbi. Murume ari kupomerwa mhosva yekupfura vanhu gumi muchitima kuBrooklyn, New York muAmerica akasungwa muguta iri nezuro Frank R. James ane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva dzekuita zvechitororo. Komiti yedare reparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti Parliamentary Portfolio on Foreign Affairs and International Trade iri kukurudzira hurumende kuti iunze kudare mutemo uri kuda kudzikwa nenhengo dzezanupf wepatriotic bill unonzi wakanangana nekuda kumisa zvarwa zvezimbabwe kusvibisa zita renyika kunze. Asi vanopikisa vanoti bhiri iri rakanangana nekuda kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa vanoda kunzi vafire mumbereko nehurumende. Hurumende yave nemakore ichiti iri kuda kuti bhiri iri rive mutemo. Asi mabhiri akadai anounzawo mutauro pakudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzakabudirira dziri kuti anodzorera kumashure utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Citizens Forum uye vari mutsigiri anozivikanwa webato rezanupf vaAlex Kakanje.
Uri mutemo unokurudzira vana veZimbabwe kuti vade nyika yavo nemwoyo wese kuti mwana wese weZimbabwe asafunge kuti kune chimwe chinhu chinokosha kudarika nyika yake. Mwana weZimbabwe asafunge kuti kune humwe upenyu hwaanogona kupiwa nevanhu hunodarika kukoshesa nyika yake. Mutemo unorambisa mwana weZimbabwe kubuda muno muZimbabwe achinotaura zvakashikata pamusoro penyika yake. United States of America unobvino kani ekipacific zvinongoreva kuti unofanira munhu anoda nyika yake nemwoyo wese, munhu anonzwisisa hwaro negwara renyika yake, munhu anoisa zvinangwa zvenyika pamberi.
Saka tiri ipapo vari kurwidzana naro iri vanowaneiko pazviri?
Mutemo uyu kana ukapasiswa, mapato anopikisa ari muZimbabwe anopinda zara, nekuti tinovapa mari kukonzeresa kunyonga muZimbabwe, tinovapa mari kubvuma kupfekwa nevachena semagambo, vachena kana vaakuda
Siri munezve matongerwe nyika vanosarawo vakamira papi na robiri.
Wero zhinji wenyika ndovatanyatso benefita zvikuru nekuti zviri pachena kuti mwana haatenderwi kubuda mumba make achinoshoropodza baba kana kushoropodza magariro emhuri nevavatitani. Nekuti paanonoshoropodza zvimwe zvacho zvizhinji ndezvekunyepa asi zvinhu izvozvo havaiti zvekuprofita vanoudzwa nevana vetu veZimbabwe ari panyika.
Mutungamiri weZimbabwe Citizens Forum uye vari mutsigiri anozikanwa webato reZANU PF vaAlex Kakanje vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Ivans abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shava.
Munhu anenge abatwa awanikwa achitaura akaipa kana mashoko angasvibisa chimiro chenyika yeZimbabwe, mutemo uri kudenga uchitaura kuti ngaasungwe aendeswe kana kujere.
Saka kuzvizvarwa zveZimbabwe mutemo uyu wakanaka here kana kuti wakaipa?
Muchidimbu ndinoona uri mutemo uri kuda kumanikidza zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinzwe mumwoyo wazvo kuda nyika yavo. Mutemo unomanikidza rudo, rudo rwekumanikidza. Maonero angu ini ndinoona uri mutemo wakaisoshata zvakanyanya, wakaipa chaizvo, nekuti munhu haamanikidzwi kuda nyika yake. Kuda nyika yake zvinhu zvinoitika marenge nekuona matongero airi kuitwa. Mutemo uyu uri kuuya kuzosunga muromo wevese vanenge vachitaura kuti munyika maita corruption, kusunga muromo wevese vari kutaura kuti vanhu vari kurohwa, vari kudzvanyirirwa marenge nekodzero dzavo dzekusonga kuzere. Ndinoona uri mutemo uchashandiswa nevari kutonga kuti vagadzirise nyaya pakati pavo neavo vanovapikisa.
Ko ivo vari kufarira kuti mutemo uyu ugadzirwe vanowanei pazviri?
Chandei kuona inini ndechekuti vanhu ava havasi kuda kusoropodzwa maererano nematengero matongero avari kuita nyika. Kana wakasumuka nhasi uchitaura kuti muzvipatara muna mishonga vanhu vari kufa nezvirwere zvinofanira kunge zvichirapiswa, rapika zvinonzi vasoropodza nyika. Ukati vanhu ava vari kudlarifa vega, vamwe vachikwangwai vachida nhoko dzezvironda, zvinonzi vasoropodza nyika. Ukati vanhu ava vari kuba zvicherwa zvenyika vachibudisa vachiendesa kunze kwenyika, zvinonzi vasoropodza nyika. Izvezvi zvandiri kutaura nhasi uno, zvandiri kutaura paindavhi paStudio 7, zvinenge zvisisabvumidzwe, zvisingachatenderwi kana mutemo uyu wavapo. Saka ini ndinoti mutemo uyu waisirwa kunyaradza avo vanopikisana nevari kutonga.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shava vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Chirongwa chedu cheWomen's Roundtable chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi tiri kutarisa kurudziro iri kupiwa nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai kuti vanyorese kuvhota pamberi pesarudzo dza2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele.